Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na uzedu zanasi muvuro chikunguru 25 2016. Vechidiki vebato rinopikisa reMDCT vanotarira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nguva yekuti vange vabuda muhofisi vachitiwo mwedzi wanyamavhuvhu uchave mwedzi wokuratidzira. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti havaoni bato iri rine udzamu hwekuita izvi. Nasi tiri kutarisa zvakabuda kumusangano weInternational AIDS Conference kuSouth Africa uyo wakapera nechishanu chapfuura. Mave nekugeda-geda kwemeno munyika pamusoro pegwaro rinonzi rakaburitswa nevesangano revakarwa hondo rekuzvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera mashoko ekuti hurumende yava kuferefeta kwakabva gwaro iri. Musangano mukuru webato reDemocratic Party remuAmerica weNational Convention unotanga nhasi kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania. Zvii zvingadzidzwe nevana veZimbabwe pane zviri kuitika kumusangano uyu. Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8:30 p.m. tiri kutarisa nezvemusangano weInternational AIDS Conference wakapera kuDurban kuSouth Africa nechishanu chapfuura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Udzai hama neshamwari vatifarire.